Football Association vamiswa pamberi pedare nhasi masikati vachipomerwa mhosva yekuda kuburitsa goridhe kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Muzvare Rushwaya vakabatwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport nezuro. Vave kuda kukwira ndege yaenda kuDubai vaine goridhe ranzi nemuchuchisi wenyaya iyi vachausi muchemwa rairema makirogiramu matanhatu vasina magwaro yekuti vaburitse goridhe iri kunze kwenyika. Vamuchemwa vati hurumende haisi kupikisa chikumbiro chekuti muzvare Rushwaya vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vachiti vanofanirwa kusiya mari yechibatiso inoita zviuru makumi mapfumbamwe zvemadhora ari maRTGS. Mutongi wedare Vangoni Nduna vati muzvare Rushwaya vambonorara muchitokisi vagozodzoka kudare mangwana kuitira kuti muchuchisi wenyaya azopa zvikonzero zvekuti sei abvuma kuti muzvare Rushwaya vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. VaNduna vati nguva yanga yapera yekuti vanzwe zvikonzero izvi zvaitika mudare zvatsinirwa negweta ramuzvare Rushwaya vaTapson Dzvetero.
Tapinda mudare ende dare rati nyaya iyi yakuzoiswa mangwana, tidzoke mangwana kudare kuti rizonzwa umboo une chekuita nekuti accused person apiwe bail here kana kuti kwete. Saka ndozvatichadzoka kuzoita mangwana izvozvo.
Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati mutongi wedare anobvumidzwa pamurau kuti abvunzurudze vachuchisi kana pachinge paitwa sezvaitwa panyaya yamuzvare Rushwaya.
Mutongi pamutemo ndiye ane masimba ekupa munhu bail ende uye mutemo unosungira kuti kana kuri kunzi kupa munhu bail kuchizokanganisa mashandiro anoita justice system. Izvozvo zvinogona kuita kuti mutongi ade kunzwisisa kuti sei state iri kubvuma kuti munhu apuwe bail. Saka ndinoona kuti hapana chakashata pamutemo. Iyo state inofanira kuti idure kuti sei iri kubvuma kuti Henrietta Rushwaya apuwe bail. Kunyanyanya tichitarisa kuti munhu akatobatwa akatobatwa chaizvo maoko ari muduru akawanikwa aine goridhe racho. Saka pachirungu vanotaura kuti izvo panenge paine overwhelming evidence. Saka kazhinji kana paine overwhelming evidence munhu haafaniri kupuwa bail. Saka ini ndofunga kuti magistrate ndozvaari kuda kuti state iite comment on.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nyaya yamuzvare Rushwaya inoburitsa pachena zvirikonzera kuti upfumi hwenyika hugwadame.
Zvabuda pachena manje izvi zvine kubatwa kwaitwa umwe wavo Henrietta Rushwaya negoridhe renyika raanga achitiza naro. Henrietta Rushwaya anotungamira organization inoona nezvemaminers, inoona nezvevanochera zvicherwa pasi kunzvimbo dzakasiyana siyana. Iye akutora akushandisa chigaro ichocho kutora goridhe kuda kuritisa munyika muno. Ndozvavagara vachiita, ndozvavakaita nediamond. Mari yemadiamond yakabiwa, diamond racho chairo chairo rakabiwa richismagulwa richitizwa naro. Hapana anoziva izvozvo zvino kuti madiamonds edu akaperera kupi. Saka iyi ndo tsika yavo yavagara vachiita and Henrietta asi ega panyaya iyi zvikada kutoongororwa zvine vamahandlers vakuru vakuru nemaaiders ari mukati menyaya iyoyo. Saka iyoyo zvofanira kunyatsoongororwa zvibude pachena kuti tione kuti mari yedu yemadiamonds yakaenda kupi, mari yedu yeplatinum yakaenda kupi, mari yegoridhe yedu iri kuenda kupi, mari yezvimwe zvicherwa zvese yekrome zvese zviri kuenda kupi.
Zvinonzi muzvare Rushwaya vaida kuenda kuDubai negoridhe ravakasungwa vanaro. Sangano renhau repadande mutande reThe News Walks rinoti mumwe murume anonzi ane chekuita nenyaya yegoridhe ramuzvare Rushwaya uye ari musori vaStephen Tserai vambomiswa basa. Studio 7 yaedza kubata munyori mubazi rezvokuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana asi havana kunge vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Hatinawo kunzwa divi ravaTserai panyaya iyi. Guruko tarinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vakaudza vatori venhau svondo rapera kuti nyika iri kurasikirwa nemari inoita mamiriyoni zana emadhora ekuamerica pamwedzi kuburikidza nekuburitswa kwegoridhe zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.